Look at us here. Svadar kane nefsi emoti svadar kane nefsi emoti svadar kane nefsi Ah.